Kuuya kwemurairidzi mutsva Mate achitsiva Kelvin Kaindu uyo akasiyiswa basa hakuna kuunza shanduko mumusha weHighlanders mushure mekunge chikwata ichi chakadamburwa zvinonyadzisa 4-0 neCapes United muNational Sports Stadium neZuro. Kaindu akasiyiswa basa mushure mekukundikana kwechikwata ichi mumitambo yakawanda zvikazowedzerwa nekurohwa kwachakaitwa 3-1 neZPC Kariba. Asi zviri kuratidza kuti hapana chati chanyanyoshanduka sezvo kurohwa neCapes United uku kwasiya Highlanders yadzikira kusvika pachinhano chechina mushure mekunge chakambotungamira makwikwi aya pane imwe nguva. Kwasara mitambo mishanu, Highlanders ine mapoints makumi matatu nemapfumbamwe, gumi pasi pechikwata chiri kutungamira cheDynamos. Bosso yakasiyiwa zvekare neZPC Kariba iyo ine mapoints makumi mana nemanomwe pamwe neCapes United iyo ine mapoints makumi mana nemashanu. Kunyangwe hazvo kudamburwa neCapes United kwaunza mibvunzo mikukutu mumusha weHighlanders, Mate anoti mazuva akanaka ari pedyo achiti iHighlanders ichiri nemukana wekutora mukombe weleague uyu.
See, we can still win it. All it means is we concentrate on our games and our games only.
Zvikwata zvina zvichapedza zviri pamusoro-soro zvichatamba mumakwikwi embada Diamonds Cup. Asi Highlanders ingangotadza kupinda mumakundano aya sezvo yakangosiya zvikwata zviri kuvatevera zveFC Platinum neChicken Inn nepoint imwe chete chete. Asi panguva iyo veHighlanders vari kuchema, veCapes United vari kufara nekukunda kwavo uyezve nepachinzvimbo chavari vepari zvino. Murairidzi wavo Taurai Mangwiro ari kufara zvikuru.
Chikwata cheHighlanders chakamhenge chatikunda pamutambo wekutanga, nhasi tadzorera ende ndo zvazviri kudiwa.
Chetarisa zvikwata zviri pasi pasi, chikwata cheChiredzi chananga mudivision 1 pamwe chete necheBantu Rovers. Asi zvimwe zvikwata zviviri zvachabatana nazvo zvichiri kure nekuzivikanwa. Shabani yakazvirerutsira mushure mekuruva chapungu 1-0 mumwe mutsigiri wechikwata ichi vamuzvare Majori Murungweni vachiti vapunyuka. Asi Black Rhinos iyo ine mapoints makumi maviri nematanhatu pamwe neTriangle iyo ine mapoints makumi maviri nemanomwe zvichiri nerwendo rurefu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.